Ndinodaira kuti vaona zvakakodzera kuti vasvike pachinano ichocho nepamusana pemaonero avari kuita kufambidzana kwevanhu vangangodaro vakatakura vhairasi yekorona. Saka zvinongobatsira kuti munhu wese agare akatarisira kuti chirwere chingangosvika kwavari. Saka ndinoona riri danho rakanaka ravatora kuti vanhu vese vagare vakazvidzivirira.
Muchitarisawo mamiriro akaitawo dzimwe nyika munyaya dzezveutano, munoona here pasi rose richikwanisa kudzivirira kana kurwisana nechirwere ichi?
Semazivira atinoita mavhairasi anenge korona vhairasi, zvinokwanisa kuzodziviririka, asi upenyu hunogona kunge hwarasika, vanhu vanokwanisa kunge varwara. Ende dzimwe nyika dzisina mafacilities akati wandei ekurwisa zvirwere zvakaita sei secorona vhairasi zvinokwanisa kusimbirwa chaizvo neutachiwana ihoyu.
Taonawo Zimbabwe yatorawo matanho ekudzivirira kupararirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekuchengetedza vanhu vanokwana kuita 120 nevapfumbamwe. Munotiwo nedanho ratorwa neZimbabwe?
Ndinoti vai Zimbabwe yaita zvakanaka nekuti ndoo matanho ari kutorwa nenyika dzese dzese dzakadai seAmerica. Vanavo vanhu vari kuti mapatients under investigation. Saka kana paine munhu anenge adaira mubvunzo wekuti angangodaro akasangana nemunhu ane utachiona kana kuti akabva munzvimbo yauri kuwanika, ndiroro chairo danho rekuti vatorere kuti vavatarise, vavaite quarantine, vaone kuti havachazodhevelopa here chirwere chiri kutyirwa kudai pasi rose.
Nenyaya dzemafambiro ari kuita vanhu, munoona here kurudzirowo iri kuitwawo yekuti vanhu vange vachizvidzivirirawo kubva kuchirwere ichi vachiteerera vanhu?
Pakuteerera ndisingazive kuti vanhu vanoteerera zvakanyanya sei, asi kutyira ikoko kwekuti nemafambiro aakuita vanhu tichisangana vanhu venzvimbo nenzvimbo dzakasiyana inonyanyisa chaizvo kutipa kutiisa pariski yekuti titapurirane chirwere chinenge korona vhairasi. Kutongokurudzira kuti sezvamuri kutaura ngatirambei tichizvitaura kuti hapana munhu anoziva nguva yaanogwanisa kusangana nacho chirwere. Saka kuteerera matravel alerts ari kuitwa kwakanyanyisa kukosha chaizvo. Kana munhu uchinzwa kunge uri kurwara kana uchikwanisa kuregera kufamba, regera kupfeka mamaski kuri kuitwa nevamwe zvese, kugeza maoko chaiko kwakanyanyisa kwekuti tiregere kupota chibata maziso, miromo nemhino nemaoko ane tsvina zvinobatsira. Saka ndinongokurudzira nekungovimbo wekuti sevanhu kundirwa kwavari kuita ngavangozvikiriedza kuzvidzivirira.